Manera kana kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusle. Le, yi Studio 7, ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosanga na zakare manere anasi urumusuwe mugovera zvita 19-2020. Makateerera ku Studio 7 nepejuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. MDCT iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Inotadza kuita Congress yayo yechimbi chimbi. Hurumende yekurudzirwa kuita ongororo yakakwana yekuona kuti vanhu vakaremara vari kubatwa nenzira dzipi nechirwere cheCOVID-19.
Tinoona sokuti basa ravari kuita mira zvakanaka chaizvo, vari kutarisa kumarudzi avanhu vakasiyana siyana yatingati tichibvira kuvarungu. Vari kutorawo varungu vakaita savo, vari kutorawo vatema, vagotoravo vabereki nevaya vakawanikwa vari nomunyika zvisati zvamboitwa nehurumende ipi zvayo muAmerica.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzorumbidza maumbiro ari kuitwa dare remakurukota nava Joe Biden. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. MDC iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Yatadza kuita Congress yayo nhasi yechimbi chimbi yekutsvaga achatora chigaro chakasiyiwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Hurumende iri kukurudzirwa kuita ongororo yakakwana yekuona kuti vanhu vakaremara vari kubatwa nenzira dzipi nechirwere cheCOVID-19 kuitira kuti igotora matanho akafanira, sezvo vakavanda vevanhu ava vari kutambura zvikuru nekuda kwechirwere ichi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yakabuda pamusangano wakaitwa muGweru neZuro pakati pesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Muzvare Belinda Msesengwe vesangano reMidlands Association for the Protection and Welfare of the Blind vakati vakaremara vakawanda vanorarama nekupema, vamwe vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa. Muzvare Msesengwe vakati kunyange hazvo hurumende yakarerutsa mitemo yelockdown, vakawanda vakaremara havasi kukwanisa kuwana chauviri nekuti veruzhinji havana mari nekuda kwekusamira zvakanaka kwakaita upfumi munyika. Vakatiwo kunyange hazvo hurumende yakaisa chirongwa chekubatsira vanotambura nekuvapa mari yekubatsirikana panguva yeCOVID-19, vakaremara vakawanda vazvikwana mari iyi, izvo zviri kuita kuti zvinhu zvivaomere.
Zvamboenani, asi zvichakabata kuvamwe vedu ndokuti masanitizer chavo hapatorina. Handizivi kuti pangagadzirikwa sei kuti vari disabled vakwanise kuwana masanitizer, vakwanise kuwana mamask. Nekuti kuti ndigone kuwana mari yekutenga maski masanitizer pachakangorema masiku nanhasi uno.
mzare msesengu wakatiwo rimwe dambudziko guru rinosangana nevasingaone kunyanya inyaya yekushaya ruzivo rwakakwana pamusoro pechirwere checovid-19.
Ipapo pakanyanya kuposheka zvikurusa nekuti papa zvanga sangwa kuti pakatanga paitwa ma brave papers tigone kunyango kuverenga otoga zvakatinakira izvozvo kuti ndikaona information iyi yakaiswa in braille ndogo na usiverengera ndoga ndoti vamwe vedu hatisi tose katine maradio hatisi tese tine ma TV yekuti ndichagara pasi ndoteerera vamwe havana.
Mukuru wesangano requadriplegic and paraplegic association of Zimbabwe amai Audrey Rusike vakatiwo vakaremara vakawanda vanoda zvikwanisiro zvinovabatsira mukurarama kwavo nguva nenguva asi nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu vakawanda vavo havakwanisi kuzvitenga.
Tirikuona kuti pamunhu wakaremara takaafektwa zvakanyanya chekudya mumba hamuna zvekushandisa zvacho kuti ndisabatira chirwere hapana nekuti seni ndiri pauche ndinobatsirwa kusumudzwa kuenda pauche kana ndichida kukwira mubhazi masupuku akati kuuyawo ndinosumudziwa asi iye zvino tikatarisa masupuku mazhinji haana masanitaiza ndiringosumudzwa nemunhu ana maoko ake ndobatira pasimbi dzisina kusanitaizwa saka tiri paexposure yakanyanya panyaya dzokubatirwa chirwere nekuti tiri kubatsirwa navanhu vasina zvakakwana isiwo tisinawo zvakakwana.
Munyori mukuru wesangano rezdhr Dr. Norman Matara vakaudza Studio 7 kuti zvimwe zvezvakabuda pamusangano uyu zvakakosha zvikuru sezvo zvichibudisa pachena mamwe matambudziko ari kusangana nevakaremara panguva ino asi iri kutaurwa nezvavo.
Kana takagara semapolisi makers tichisa mapolisi ekutraya kudzivirira vanhu tinofanira kungewo tichitarisawo vamwe vanhu vakasiyana siyana nekuti tanzwa nhasi nekuti kune vamwe vanoshanda nevana vanoita zvecerebral palsy vana vari kurarama vane disability isusu takati vanhu vese ngavapfeke mask but tanzwa nzi kuti vana ava vari kunetsekana nekuti havakwanisi kupfeka mask nekuti condition yavanayo inoita kuti vanogara vachibuda rute mumakanwa saka isusu tinenge takangoti munhu pfeka mask but munhu iyeye hakwanisi kupfeka mask kwatova affected.
Sangano rezdhr riri kuita misangano yakadai munzvimbo dzakasiyana siyana munyika nechinangwa chekuda kuziva matambudziko ari kusangana neveruzhinji pakatariswa dambudziko rechirwere checovid-19 kuitira kuti rigokwanisa kupanga mazano anozobatsira kuhurumende. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro kuti tinzodiirawo panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vaviri vakafa munyika nechirwere checovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pamazana matatu negumi nevatanhatu. Hurumende yakazivisawo kuti vanhu zana nemakumi masere nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu vose ava vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru gumi nezviviri nemakumi mana nevanomwe kana kuti 12,047. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvipfumbamwe nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevana zvichitevera kupora kwevanhu makumi mashanu nevasere nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave chiuru nemazana masere nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 1837. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti dziri kufara zvikuru nemaumbirwo ari kuitwa dare remakurukota nemutungamiri weamerica achangobva mukusarudzwa vajoe biden. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika profesa Eliot Masocha vanoti zviri kuitwa navabiden hazvisati zvamboitika munhoroondo yeamerica yose.
Tinoona sokuti basa ravari kuita rakamira zvakanaka chaizvo. Vari kutarisa kumarudzi avanhu akasiyana siyana yatingati kubvira kuvarungu. Vari kutorawo varungu vakaita savo, vari kutorawo vatema, vagotoravo vaamerican vaya vakawanikwa vano munyika zvisati zvamboitwa nehurumende ipi zvayo maamerica.
Kune vamwe vari kuti izvo vabiden sezvo vakavhoterwa nemadzimai anodarika zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana, dare ravo rinofanirwa kunge richiratidzawo kuti rine madzimai akawanda kudarika vanhurume. Munoti kudii nazvo?
Handi zvomaumbirwa anoitwa hurumende kuti titarise kuti ninge wakafuterwa nani, saka ngaachipai vavavo zvigaro zvakawanda. Aiwa, hurumende inoumbwa zvichitariswa kuti vanogona mabasa acho ndavapi, zvisinei nokuti vakavhoterwa nani. Pamwe vakavavhotera vacho madzimai akawanda, madzimai vomamwe anenge asinawo kunyanyokufunda zvakanyanya kuti vangatora nzvimbo idzodzo. Hurumende haiumbwi nekufevhana noruzivano, ndo zvinozonge zvaakuzo kusazobuda zvakanaka mberi kunoenda. Saka zvavari kuita zvakanaka izvozvo zvichazoonekwa mberi kunoenda kuti yabuda sei hurumende yacho. Tikatanga kuzvishora izvozvi vasati vapedza zvavari kuita, zvinobva zvazovhiringidza urongwa hwavari kuita. Asi vanoziva zvavari kuita, vanoziva vachaisa imomo, zvisinei nokuti vakadzi ngavaite vakawanda kudarika varume, kana kuti varume ngavaite vakawanda kudarika vakadzi. Aiwa, ikoko kukatiwa kuvhiringa kwavari kune kuchiita vaniko.
Nyaya yemarudzi mudare remakurukota rava Biden iri kutaurwa nezvayo. Zvii zvingaitwa nava Biden senzira yekufadza vanhu vakavapotera?
Zvavakaita ndezvekuona kuti vasimbiridza chaizvo munhengo dzose dzehurumende, zvisinei namakurukota chete, kuti vawanze vovaya vanhu vamwe vemapati vamarudzi mashoma shoma vanga vasina kunge vamboiswa muhurumende nomunhanhiwo zvake, kuratidza kuti unjere, kuratidza kuti ruzivo harungowanikwi chete kumarudzi avanhu vakawanda munyika. Kunowanikwawo kuna ivo vatoti maminority ivo vashoma vakaita sama Native American vainzi mared indian vaya, kwakatorwawo amai vari ikoko. Kuvatema kwakatorwawo vatema vari ikoko, varume navakadzi. Kungoshaini kwakatorwawo vana vabutijaji navamwe vachatorwa ikoko. Saka vanoda kuratidza kuti ruzivo muupenyu hungava hwenyika ipi hakungobvi kubatira vanhu vamwe chete.
Munoona dare remakurukota rava Biden rine mutsauko wakadii takatarisawo dare remakurukota remutungamiri wenyika pari zvino vaDonald Trump?
Rine mitsauko yandingati nemitsauko yakakura yatiri kuona miviri, yokuti vari kusarudzwa navaBiden izvozvi vanobva kumapata avanhu vakasiyana siyana. Number one, vari kusarudzwa navaBiden zvekare vanhu vano ruzivo vakambotonga vanhu vatingati vari qualified vaiva vakamboshanda navo vamwe vacho muhurumende yavaiva vaBiden yava Obama. Saka tikatarisa yavaTrump, vaTrump vainge vaingorerekera kutora varungu vakawanda chaizvo. VaTrump vainge vaingotora vamwe vanhu vavasina kana ruzivo rwokupinda muhurumende, nokuti vaTrump vavasina kunge vambotonga mubazi ripi zvaro rehurumende kana kuti vakamboita MP. Saka zvinenge zvinhu zvakasiyana zvatiri kuona zviri kuitwa.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, Professor Eliot Masocha vachitaura vari parunhare vari kuOhio kuno kuAmerica.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Asvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Bulgaria iri kupomera mumwe wevamiriri veRussia munyika iyi mhosva yekusora. Bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika muBulgaria rapa mumiriri weRussia maawa 42 kuti abve pamuzinda weRussia muSofia. Asi Russia inoti mhosva iri kupomerwa chizvarwa chayo haina musoro wese. Sangano reUNICEF raita chibvumira chisati chamboitika nechikwata cheTaliban icho chiri kurwisa muAfghanistan. Chibvumirano ichi chichaita kuti zviuru nezviuru zvezvikoro zvitange kudzidzisa munzvimbo dziri pasi pechikwata cheTaliban. Vadzidzi vanodarika 140 ezviuru vachange vachiita zvidzidzo zvavo mudunhu rine vadzidzi vanodarika 3,900,000 ezviuru vasiri kuenda kuchikoro muAfghanistan. Yashika nguwe ya kutitinzwe, chirongwa chinotarisa zvakadzama zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington, uko tiri kutepfenyura tiri kumba pamusoro pedenda reCOVID-19. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Dr. Mona Lisa Muchatuta, vanova ivo chizvarwa cheZimbabwe uyezve vari chiremba chechidzimai. Dr. Muchatuta vakawanikwa ivo vari mumwe weavo vakawanikwa vachibaiwa nhomba yekutanga yePfizer inodzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Dr. Muchatuta vanoti ivo vakatarisira kunge vachibaiwa imwe nhomba yechipiri gore rinouya. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zvakamira sei pari zvino mushure mekunge vabaiwa nhomba iyi nemusi wechitatu.
Ndokunzwa hangu zvakanaka. Ndakabaiwa musi wechitatu. Ndatomuka nhasi ndikatoenda kupasa. Ndikatonorapo vamwe vanga vachitsvaga kurapawo nhasi. Nezuro ndakatombomuka ndichitombotimwa nemusoro. Ndakatimwa nemusoro kwerezuva rese nezuro, but zvanga zvisina kungonyanya nekuti ndakazongotorwa zvangu kuti paracetamol ndikambonwa mvura ndikambosvikira tii. By the time pakazosvika kumanheru medication yangu yatombopera. Ndikambonzwa akangorwadzwa kungonzwa mwiri kunge sezvinomboitika pano patinombobatira flu. Ndokungozwa kwandakangoita zvara nezuro, but ndakazonwa paracetamol sezvandataura pandasimukandikatoswera manheru ese nhasi makuseni ndikamuka ndichienda kubasa.
Nhomba idzi dzinotorwa dzakawanda sei?
Kubaiwa kunoku yakaitwa nePfizer ine madoses 2. Saka yekutanga ndiyo yandakabaiwa musi wechitatu, and then unozobaiwa yechipiri papfuura mazuva 21. Chikonzero chekuti ubaiwe iwayo hari 2 because pakaitwa matest achina pavaitesta vaccine achina kuona kuti inoshanda here. Vakaona kuti paunotanga kubaiwa nhomba yekutanga iyoyo ingori successful 52% of the time. Ukazobaiwa yechitu ndopa wakaona kuti success yachina yekudzivirira COVID inokwira kusvika 94%. Ndosaka zvakunzi izvezvi tinobaiwa 2. Saka izvezvi ndakabaiwawo yangu yekutanga December 18, tazobaiwa yechipiri yachina and the last one January 6. Saka tisainge tichikuudzai kuti zviri kufamba sei mazuva anotevera kusvikira tazotora yechipiri yacho.
Semudzimai, zvii zvamungataurawo vamwe vakateerera vari kutya kutora nhomba iyi?
Senigataura ndechekuti sevanhu vechikadzi tinotarisa kunge tinenge tiri vanhu vanoguida, vanoita vachiguida mafamilies edu mukuchuza zvinhu zvinokwange zvichiunza health mafamilies edu. I hope kuti munhu wese anopedza nguva yake achinyatsokuteerera, achinyatsokufunga kuti zvii zvaanoona zvinge zviri helpful to their family, kune vana vake, kune hanzvadzi dzanyu, kana naamai nanababa, kuti kuona kuti ukaiwana vaccine yavo vanhu vanenge vari high risk vanokwanisa kunge vachitobatsirikana nekuti isusu tinge taiwana. Also kana iwe uri wemunhu wotonzwisisa kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei, isusu tisivanhu vachina vanofanirwa kuwana kwava vachiexplainerawo vamwe vasiri kunzwisisa, tichivabatsirawo kuti vanzwisise kuona kuti how important this vaccine can be for everyone.
Vamunenge muri kuti vanhu vane high risk vanhu vakaita sei?
Saka vanhu vakawanda vanonzi vane high risk vanhu vanowanikwa vaine high blood pressure, especially vaya vane pressure isiri kumwiwa mapiritsi, vane diabetes isina kunyatsokuchengetwa, vane cholesterol yakati wandei, vakamboita vane zvimwe zvirwere zvakangodaro daro kungana lupus, zvimwe zvachina ana arthritis, zvokuti zvinongokanganisayo muupenyu or anything chamunofanira kumwa muchimwa mapiritsi. Vamwe vanonzi vari high risk vanhu vari obese nevanhu vabati kure, vanhu vanowanikwa vari over the age of 65 ndo vatakambotanga chiti vari high risk, but zvitakuona kuti nechirwere checovid munhu wese wese anokwanisa kunge atorongoti anokwanisa kutongoiwana. Vamwe vanokwanisa kungowanikwa vari high risk as well vane immunocompromised diseases senge iyo arthritis yanamboreva kana HIV, especially vasinganwe mushonga weHIV. Kana uchimwa mushonga wako weHIV actually unongotori nani, unongotowanikwa risk yakaenzana nevasinawo.
Imi chii chakaita kuti mufunge kuita chiremba se mudzimai.
Ndakaenda kugoromonzi high school ndokwandakaitira high school yangu. Vanhu kwamuchatuti actually vakawanda vachina mapostori. Saka ndakangokurawo ndichingono ndiranda kukura hangu muchipostori but anambuya vedu vangu vari mapostori. Ndakangokurawo ndichingono ana gogo vachitoo zvekunamata zvavaiita vachitoo zvaanambuya vangu actually vangu vari murapi. Ndakatanga ndichitombosekwo zvangu mama vangu namama chitoseka achiti ah saka uda kuitawo murapi sambuya wako pandanga ndiri kuchikoro. And then ndaigonawo masciences. And then zvachangoitikawo kuti was something that was very interesting for me. Ndaida kubatsira vanhu. Isusu mumhuri yedu tanga tiri vasikana chete for a very long time. And baba vangu paati munhu anoita zvaunenge wafunga kuti uda kuita. Ini ndatsaura kuti ndaita kuti chiremba.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Dr. Munalisa Muchatuta kunge manga mune nesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi uye tinoshuvira rakanaka kuna Dr. Munalisa Muchatuta nebasa rakakosha ravari kuita. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemutori wedu wenhau asingachinje mutipone kubvakacha Jonga Kandemiri.
Gamchirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvenjodzi iri kukonzerwa nekunaya kwemvura pamwe nemheni. Izvo zviri kuita kuti vanhu varasikirwe neupenyu. Kuti tione kuti zvingadzivirirwa sei, tabata vatichi zinyemba vanove mutauriri weboka rinoona nezvemamiriro ekunze Remet Department. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vazinyemba.
Aiwa, tinotenda vakandemira.
Vazinyemba, tinoona kuti nguva ino mvura yave kunaya. Zvii zvamungayeuchidza vana veZimbabwe pamusoro penguva ino yekunaya sezvatinoziva makore yose zvamunogara muchiita?
Ichokwadi nemashoko evakandemiri, tinoona kuti gore rino zvinenge zviri kuratidza kuti mvura yedu inenge iri kuti wandei zvakare sekutaura kwatinogaroita makore ose tunguva zhinji zhinji. Tinoona kuti mvura yedu yemazuva ano inenge ine ukasha zvichireva kuti taakuona zviitika zvakafana nokurohwa kwemheni kuri kuti wandei zvakare aya tinoti flash flooding inenge iri kuti wandei izvi zvichikonzereswa nokuti mvura iri kunaya chaidzo.
Zvii zvamungakurudzira kuti veruzhinji vaite senzira yekudzivirira njodzi munguva yekunaya kwemvura iyoyi?
Chandingade kuti nditaure ipapa ndechekuti kurohwa nemheni hakunyanyi kudzivirika asi munhu anogona kutora matanho ekuti azvibatsire. Matanho aya akafanana nokuti tisange tichihwanda pasi pemiti kana kuti muti uri mumwe chete wohwanda pasi pachipapa uchiti aregaiduwe ndihwande mvura iyi ingaite ukasha zvindandibatsire. Izvozvo tinowanzozvikodzera kuti aiwa musadaro nokuti unogona kurohwa muti uyo nemheni unogona kubatanidzwa. Zvakare tikona kuti kazhinji kazhinji patinozonzwa kunzi vanhu varohwa nemheni vamwe vacho vanenge vari mubani. Mubani imomo unenge uri wega kana kuti ndiwe unenge uri munhu akarebesesa zvokuti zvogona kunge zvine njodzi izvozvo nokuti unogona kuzokurohwa nemheni. Saka zvinhu zvatinokurudzira zvakanyanyisa chaizvo kuti veduwe kana mabati kwamuri mubani zviri nani kuti murare muchinaiwa zvenyu asi izvo zvinogona kuchengetedza upenyu hwenyu.
Asi veruzhinji vanokwanisa here kushandisa magetsi kuchinaya?
Musashandise mvura kana kugeza nguva dzekuti kune mvura ine mabhanangana iya. Izvozvo zvinogona kubatsira kudzivirira. Zvakare kana vari kuti vemumaguta musange muchishandisa moto wemagetsi uyu une njodzi rakakurisisa. Saka tinokurudzira zvakare kuti munge muchiregera kushandisa zvinhu zvakafanana nezvokubikisa zvese zvese zvinogona kunge zvichishandisa magetsi iyayo. Tinokurudzira kuti munge muchirega kuzvibata kwonguva iyoyo nokuti mukanguva kadikidiki kako kanogona kubatsira upenyu hwevanhu.
Tiri kuonawo kuti mvura iri kunaya zvakanyanya zvokuti nzizi dzakufashukira madhamu achitorasikira. vanhu vakawanda vari kunzi vari kusangana nedambudziko rekuda kuyambuka Nzizi. Zvii zvamungava kurudzira kana kuti mashoko amungataura pamusoro pezviitiko izvozvo?
Tinoda kuti tikurudzire vanhu veruzhinji kuti veduwe kana mvura ikanayisisa pakaita mafashoma aye, musange muchidavira kana kuti kuyambuka Nzizi dzinenge dzakazara, nokuti izvozvo zvine njodzi yakakurisisa. Tinokonona kuti iye zvinezvi mafashoma awanda nekuti mvura yedu yawanda. Ese kutaura kwatakaita gore rino zvakare, takati isusu mamiriro edu kana kuti matarisiro tikuona kuti mvura ichange ichinaya zvakanyanyisisa iwo mwaka uno kana kuti gore rino. Saka izvozvo zvinouya nenjodzi yazvone, sekutaura kwatiri kuita kuti njodzi inouya yakanangana nokukurwa nemvura. Dzimwe dzimba dzisina kunyanya kusimba dzichipozvika zvakawanda wanda. Saka kurudziro yedu isusu vemamiriro ekuzd kuti kana kuri kuti masangana nerwizi wazara veduwe, mirai kunzvimbo muri ikoko kana kunopotererera pane hupe hupavakidzani kusvika mvura yaderera. Vachairi vedzimota kana kuti vemabhazi, zvine njodzi yakakurisisa chaizvo kuti mute kuyambuka mwizi runenge rwakazara.
Maita basa vazinyemba, tinotenda.
Aiwa, tinotenda.
Manga makateerera kumutauriri weboka rinoona nezvemamiriro ekunze Remet Department vatichi zinyemba. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri Studio 7 ndiri muWashington DC.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC iri kufanira kutungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe inotadza kuita kongresi yayo yechimbi-chimbi. Hurumende yekurudzirwa kuita ongororo yakakwana yekuona kuti vanhu vakaremara vari kubatwa nenzira dzipi nechirwere cheCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzorumbidza maumbiro ari kuitwa dare remakurukota navaJoe Biden. Tabva tasvika kumaguma echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko reCOVID-19. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.